Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinotandara zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere chaCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muParamende vaKenneth Dina vashaya. Mutoro wenhau Hopeful Chingono anosvika padare akaiswa cheni mumaoko. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Zvichizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana mana nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 8,427 uye vapora vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 7,967 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemasere kana kuti 48 million, uye vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nematatu kana kuti 1,233,000. Yanga yadaidza chikwata chekutanga chevakoti vepachipatara cheUBH kuvulawayo kuti vatongwe nemhosva yekutyora mutemo wevashandi. Inoti nyaya iyi yave kunzwikwa svondo rinouya sezvo pane zvimwe zvanzi zvichiri kuda kuitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekuranga vakoti chiuru nezana nemakumi maviri nevasere vari kuti havakwanise kushanda kwemazuva mashanu nekuti havana mari. Mukuru wechipatara cheUBH Dr. Narcissus Dzvanga vakazivisa vakoti vakamiswa basa musi wa30 Gumiguru kuti vakatyora mutemo weLabor National Employment Code of Conduct Regulations Statutory Instrument 15 of 2006 nekuti vakanga vasungwa kuti vashande mazuva mashanu vakatsika madziro. Vakoti ava vakanzi vasauya kubasa sezvo vachigona kuvhiringidza zvapupu zvisina kudomwa. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJabulani Mhlanga naMutsvari Priska Dube ndo vari kumirira vakoti ava. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi vaChimedza vakaudza dare reParamende svondo rino kuti bazi ravo riri kupiwa mari yebhajeti shoma zvave kukanganisa kuita mabasa aro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo kuti tinzwe zviri kuitika.
Icho kwa di kuti tine wana mkoti weku UBH wanga raine matamba ikuti waifana kungevechi ta hearing tumira pamberi pe committee asi ashina kukwanisika kuitika nasi pa washika ikoko wana mkoti raine magweta edu wabava wataurirwa kuti nyaya postpondwa yaendeswa pamberi vachazoudzwa madetsi next week.
Ava ndipo chete here vakoti munyika yose vapiwa matsamba aya uye varikuda kumiswa pamberi pe tribunal kana kuti iro dare
tine vana mukoti vekuzvipatara zvakaita zvana Harare hospital yavakunzi Sali Mugabe hospital Bharire Nyatwa varikuramba vachipiwa ma suspension letters nema hearing letters varikususpendwa vachibvisirwa mari kuti vasatambira pachipatara cheHarare hospital kunzwa kwatiri kuita vanhu vapiwa ma suspension letter vakutosvika kuma 400 zvichienda mberi.
Izvi zvinorevei kwamuri imi sevamiririri vevashandi ava?
Izvi zvataridza pachena kuti zviri kusiya muzvipatara mune artificial shortage inova yakonzereswa neiyo hurumende iri kungoita zvinhu zvisiri pamutemo kungosuspenda vanhu kuitimidheta kuchichidzira kuri pachena kuri kuitwa naivo permanent secretary vachizviita muchihwande vakanyarara vasiri kuda kuingeja vasiri kuda kuti titaurirane.
Ko sei muchidaro, chii chakuodzai mwoyo?
Munoona kuti tiri kukatsamadzwa nekurwadziwa nekushungurudzwa nemukuru uyu nekuti isu pavakapinda vechapoindwa napresident kupinda basa ivo permanent secretary takavapa mukana vakapinda vana mukoti vachiramwa mabasa vari kustrike tikataura nana mukoti kuti ngatipei mukuru abunzwa uyu muministry mukana wekuti agatsikane tigozotaura naye tigotaura zvinyaya dzedu timupoewo a clean page semunhu ari kungouya asi ivo vakatora vari kutora advantage iyoyo vari kutora mukana iwoyo votiita sokunge isu tiri zvidzoi.
Havanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanga vari mumiriri weGlenview North muparamende vaKenneth Dina vashaya zvichitevera kurwara kwavanga vachiita. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachivayo vati varadziwa zvikuru sebato nekushaya kwavaDina.
Nasi mhuri yeZimbabwe yarasikirwa negamba mukurwa hondo yeshanduko mukurwira kodzero dzevanhu nekumirira zvido zvevanhu. MP weGlenview North mudare paramendi vaKenneth Dina vashaika nasi kuchipatara cheChitungwiza uko vainge vachirapwa. Tinoona tarasikirwa nemunhu anga akashinga akazvipira mukomana wechidiki anga ane chido nechidokwa dokwa chekuti Zimbabwe ifambire mberi. Tinge takabatana semhuri yeZimbabwe anga asikatsiki matama enzira aitarisa mberi kuti achikoshesa zvinhu zvinoda vana veZimbabwe kwete kuti zvaanoda iye sedunga munhu. Tarasikirwa neshamwari vaDina vanga vari munhu asikasarudzi kutarisa kuti uyu ndiani asi anga ari chengawose mamananga kuna risina mudzi. Saka tinoti tarasikirwa zvikuru asata kuziva urongwa huzere maringe nekuradzikwa kwavo asi pari zvino tiri tatambira mashoko iwavo ari kurwadza ari kutitambudza sevana vechinja sevana veMDC Alliance sevana veZimbabwe.
Vatachiwayo vati urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa nekufamba kwenguva. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo akasungwa nemusi wechipiri asvika mudare redzimhosva akaiswa ngechani. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Achisvika padare, Chingono uyo anga akaiswa ngetani dzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vati havasi kufara kuti Chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana naChingono hadzinei neuori.
chimwe chimwe chaizandechekuti nyaya yake haizive corruption asi kuti iye akato expose corruption asi iye ari kuiswa mu corruption court nyaya yake yapiwa CRB yeku anti corruption court so tine chichemo saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho
nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati chingono anga siri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika vamutisi vati chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri
kumbiro ndechekuti chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours saka nokuda kwaizvozvo tanga tichiti chingono ari kupinda mudare asi asafana kunge achipinda mudare achifana kunge asunungurwa saka tanga tichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court
Mutongi wedare amai mare wanazvogofa vati chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga chingono nguvai mapepa ari pamberi pedare anoti chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika chingono akambosungwa muna gumi guru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvino mhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake reTwitter Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muTanzania uko vari kubatana nevatungamiri vemuAfrica avakaenda kunoona mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vachitoriswa mhiko semutungamiri wenyika iyi zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo vaMnangagwa vakasvika kuTanzania nezuro vakatambirwa nemumiriri weZimbabwe munyika iyi vaAnselem Sanyatwe Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa uye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vachiri kutungamira muzvigaro zveElectoral College zvavawana kusvika pari zvino zvichienzaniswa nezvigaro zvawanikwa nemumiriri weRepublican Party uye vari mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Kuziviswa kwezviri kubuda musarudzo kunosiyana-siyana zvichienderana nemitemo yematunhu ose emuAmerica panyaya dzesarudzo uye kuverengwa kwemavhoti mumatunhu aya. Kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika, anofanirwa kunge awana zvigaro zveElectoral College zvinosvika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 kana kudarika kubva pazvigaro mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538 electoral colleges. Mumatunhu ose muAmerica kunze kwemaviri chete anoti Maine neNebraska, mamwe ose anoshandisa mutemo wekuti anenge akunda ndiye anotora zvigaro zvose. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe, pamwe neimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vato Joyce Ngwenya. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoonawo sei nezviri kuitika musarudzo idzi.
Zvandinoziva ndezvekuti sarudzo dzokuAmerica nokuda kwomurawo wavo wokusharwa kwapuresidendi nozotungamira nyika, vane tsika yakati kanyani haina kunyanya kufita nenyika dzinongoti vanhu vakanokanda vhoti yavo yotoverengwa ipapo ichibuda. Zvokuti mastates ese ari makumi mashanu imwe neimwe inopuwa uremu hwayo zvigaro zvayo. Uyezve titarisa kuti mamwe mavhoti anenge abva kuzvizvarwa zveAmerica zviri munyika yose, saka mavhoti iwayo akakandwa munyaya dzeposvo zvinotora nguva kuti azosvika azovhurwa, asi zvose zvine zviri mumurawo wakatarwa. Saka ndingangoti zviripo zviri kutopikwa izvozvi, handingati zvanonoka maonero angu.
Vangwenya, maonero enyu nezviri kuitika musarudzo? Tiri kuona vari kubvunza vari kuti America haingatori nguva kukuzivisa zvabuda musarudzo.
Ini ndinoona kufarira ndechekuti chechenere yacho pavanenge vachikampeina zvese zviya zvakabuda pachena, hapana paunoona kuti apa apa hurumende ikana kuti munhu ari kutonga tozvacho va Trump dzimenguva vanotaura vachienda kwavakatarisa ikoko asi chechelere yacho zvinonakidza asi ukanyatsoongorora kuti inozi the biggest democracy munyika yese United States India havatori mazuva akamuna ipapo kuti system yavo ehe yakanaka kuti sarudzo isazokondorwa nemunhu umwe sezvachoitwa kunogudzana chikuba zviya zvekuti zvana chikuba izvi system yacho inokonzera uore nekuti kana munhu achichengetedzwa nehurumende anowanzoda kuti hazvinoda hurumende saka devolution yacho yeelectoral devolution ndinoifarira asi handioni chinonyakunetsa kuverenga mabhoti mabhoti acho maelectronic bots mamwe yakauya epostal achizoterwa navazembe chatiku hapana chinonetsa indoona kutokuti kunonoka kwavanoita kuti vataurire maresults kunokonzera kusagadzikana ngavashandise uzivo rwavo netechnology kuti kana bhoti yangopinda muchina yatoverengwa hazvitsvaki 5 days mabhoti averengwe muamerica aiwa indoona kuti ngavagadzirise nyaya yacho kunonoka kuverengwa kwemabhoti
ungandibvumira kumbopinda ipapo
pindai Dr. Zembe
zvabuda musarudzo zvichinge zvapera kuverengwa nehurumende yedunhu zvinotoiswa pawaya zvotozikanwa ipapo ipapo mastates anenge apedza kuverenga zvotobuda apedza kuverenga zvotobuda saka ndingangoti inini zviri kutongobikwa zvitongobikana ipapa zvichitobuda zvapedza kuverengwa zvobuda saka ndichitaura kuti zvinogona kuti zvinge ze mastates acho ese kuti azopedza panguva imwe akasiyana siyana nemitemo yavo yakasiyana siyana yemasarudzo nokuzviita izvozvo asi zvose zvinenge zvichipinda nomurayiro wakatarwa usingagoni kupingwa nomunhu kana mumwe
vangwenya mune mamwe matunhu kune vamwe vari kuda kupikisa zviri kubuda musarudzo pachine utongo hwejekerere here kana vanhu vava kubva vatanga nekuenda kumatare edzimosva
aiwa kademokrasi kajudiciary ibasa rakasimba murero mutemo ngariitaure kana wakagumbuka nechinhu usasa kuenda kudare ndotofunga zvakanaka kuti vari kuchema-chema marepublicans davari kutipenisinbesmavania hazvisinei nebasa kuti vari kuchema nechii chiripo ndechekuti kana pane chigumbu ngavaende ndo dhemokrasi yacho kuta kuti zvinyatsotenhurwa chichemo chavo chichabudiswa pachena
Dr. Zembe pfungwa yenyu panyaya yekuti pane vaakupikisa
ndingangotsinhira zvarehwa navangwenya zvikuru tichiziva kuti muamerica mutungamiri unonzi purezidendi kana pangotanga sarudzo haachina simba pamusoro pesarudzo yacho haachina simba pamusoro pokufambiswa kwesarudzo yacho unenge avavo mukwikwidzi zvine zvangosara pazita risina executive power kana kuti authority panyaya yezvinoitika musarudzo saka unenge akasununguka kuti agunun'una amanyire kumatare kwete kunoudza matare zvaanoda zvakasiyana nokure nezvinoitwa kuno
vangwenya kune sarudzo yeseneti zvakare zvii zvamungatarisira zvinobudawo kusarudzo iyo
vamwe vari kuchitendo zvazvaita kuti paite senatorial balance zvinobatsira nekuti utongo hwacho hunanga hwakatsika hwakadzikira vanhu zvikazonyanya kuwandira kumarepublican zvinozonetsa nokuti pane imwe mitemo inenge ichida kuti paite kuyerwa kuona kuti mitemo yacho yakatsika here
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare nestudio 7 tichiri panyaya yesarudzo dzemuamerica vari kutevera zviri kuitika muamerica vanoti Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda kubva mumabatirwo esarudzo dzekuamerica kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera
sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network ZESN vaAndrew Makoni vanoti kunyange hazvo pane musiyano wekuti muAmerica muna boka rimwe chete rinoona nezvesarudzo dzemuZimbabwe umo mune Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sarudzo dzemuAmerica dzinoratidza kuti dzinoitwa nenzira dziri pachena vamakoni vanoti mapepanhau nenhepfenyuro dzemuAmerica dzinogona kutaura zviri kuitika musarudzo kusanganisira zviri kubuda musarudzo kana kudaidzira kuti ndiani akunda zvinhu zvinoratidza pachena kuremekedza
zvatinodzidza kubva musarudzo dzekuamerica ndezvokuti tinofanira kunge tichiremekedza kodzero dzevatapiwe nhau uye tisingavambunyikidzwa mabasa avo takavapa mukana wekuita mabasa avo vasina kumbunyikidzwa vanogona kunge vari vanhu vanotiratidza zviri kuitika mumaelections vakatendeseka tisingava vabatikire.
Vamakwene vanoti chimwe chidzidzo chakakosha ndechekuti vari kukwikwidza vanenge vasingagutsikane nezvabuda musarudzo vanogona kuenda kumatare nekukasika vachitiwo veruzhinji vanobvumidzwa kuratidzira pane zvavasiri kufara nazvo asi izvo zvichiitwa murunyararo.
Nguva ino vanhu vanofanira kuchengetedza runyararo wekuAmerica kusika patinenge takuziva kuti hawina sarudzo ndiyani.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuAmerica mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbi Soranga, vanoti kubudiswa kuri kuitwa zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica kunoratidza kuti zvinhu zvose zvinoitwa pachena uyewo kunoratidza kuremekedzwa kwevatori venhau.
National bodies like vana ZEC ane nzvimbo yokucertify maresults ayaya. But for the most part, my citizens, anenga kutoziva maresults from vema pepanau nenefenyuro. And iyo vema pepanau nenefenyuro vanenge vachifana kunge vachipa nhau dzinoratidza mafacts.
Dr. Rangavanotiwo kunyange hazvo vanhu vanenge vapinda musarudzo vaine shungu dzekuti munhu wavanenge vavhotera akunde, zvakakoshawo kuti vanhu vanokwanisa kutambira zvinenge zvabuda zvose zvichiitwa murunyararo.
Mapoliticians nemacitizens together tine basa rekuti tikukwidzane, asi tichikwikwidzana murunyararo. Uyezve tichirespekta even vayava vane mafungiro akasiyana needu. Maelections should not be violent, should not be tense to the extent where people feel unsafe.
Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, vatavani moyo, vanoti kuvepo kwemapepanhau nenhepfenyuro zvichikwanisa kutaura nezvesarudzo pasina kumbunyikidzwa kunobatsira kuti sarudzo dzacho dzionekwewo sedzakachena.
Zvazvinongoreva ndezvekuti vari kubata sarudzo dzacho vari kubata neunyanzvi, nekuti varungobata zvabuda musarudzo vari kubva vangozvibudisawo pachena jekerere. Zvomirira vatape nhau kuti vaise umhizha hwavo kutaura kuti kana zvabva kuchikamu chakati chenyika yedu, kana zvabva musteti yakati zvakadai, zvinoreva kuti nanga awana zvakati, sakosara zvakati. Panozopera sarudzo, sarudzo dzedza kuzikanwa nevanhu vese. Ndosaka zvinetsa kuti dzibiwe, nekuti vanhu vese vanenge vane umbo wekuti chii chaitika panguva ipi.
Vakawanda zvikuru vemapato anopikisa muZimbabwe vanogara vakachema nedambudziko rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuZimbabwe, idzo dzinogara dzakamutsa mutauro mukuru, vakawanda vachiti dzinenge dzabiridzirwa. Kunyange hazvo sarudzo dzemuAmerica dzichiitawo mutauro, nyika iyi ine mitemo inoita kuti mitauro iyi igadziriswe nematare munguva yakafanira, izvo zvisingaitike nguva zhinji muZimbabwe. Semuenzaniso, zvakabuda musarudzo dzemumiriri wechegutu West pakati pavaDexter Nduna veZANU PF navaGift Konjana veMDC Alliance hazvisati zvagadziriswa kwemakore maviri nyaya iyi iri mumatare. Uku zvakapikiswa nenhengo dzeMDC musarudzo dza2008 hazvina kana kumbonzwikwa mumatare edzimhosva kusvika temo yeparamende yapera. Maitiro akadai anoita kuti vanhu vakawanda veZimbabwe vayemure mafambisirwo esarudzo dzemuAmerica pamwe nedzimwe nyika dzinoremekedza mitemo yadzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musingi.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinonzi Mwao wendiri kuRino, Nevada. Zvikunyanyo shamisa kune vanhu vandiri kutaura navo vachiri kutekisana and vandose vari involved necampaign yaBiden at least. Inyaya yekushamiswa nevanhu vakawanda vachiri kusapota baba vari muwhite house ava. Just kungoshamiswa nene, I mean tangachiziva kuti kune vanhu vanomusapota nyangwe zvikaita sei. But chikunyanyo shamisa kuwanda kwacho kwavakaita vanhu. And nyaya yekuti izvezvi vanhu vachiri kuverengwa president ari kuti atohwina, you know, zvinotipa futi an idea kusaka chii chinozoitika akasahwina. tinofunga kuti chakati chinozoitike papo. Semaonero enyu tinoona kuti pachiri nemamwe mastates akawanda ari kuverengwa pari zvino. Munoona pachizobuda sei papa. Saka ini ndiri kuNevada, Nevada the last time I won I think papa ne 8000 votes anga kind of for Hillary. Saka tikuopa kuti inoenda for Biden. Arizona, that's a big one because Arizona ain't got a chance to Republican for the most part. Vano gona ita masenata, my Democrats are someone who's a votera party a president. Mugatarisa Georgia, right now the reason Masafa Dines are president of Georgia is because Atlanta, my counties in Atlanta, kuno zara my Democrats, and vagatumira ni mail-in vote, akusat kwa peza vering, saka vansuru gudanisa. Because Kajinji no by a skewer number. Michigan doing very, very close right now. But again, Wayne County, Rana Detroit, I think 15% of votes in Yapinda. We're hoping kuna widen a gap. Pennsylvania is a very tricky one because Ragaiti Gandesha Kuti, Van Vekuma County, Kuma Republicans in Pennsylvania, Vakaramba, Kavaka Kumbiro, na Secretary of State, could vaverengi my mailing votes by Pinda. Vatanga Kuverenga Nasi. And there's over a million president, I'm watching winner with 500 and something thousand. But there's over 1.2 million asat haverenga my mail in, Kunana Philadelphia County, Kuma County's year.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira mhiri kwemakungwa Jordan Zemura uyo anotambira Bournemouth muEnglish Championship ari kutarisira kusimudza mureza weZimbabwe apo ari kutambira Zimbabwe kekutanga. Michael Kariati anotipanya iyi.
Achisvika padare, Chingono uyo angakaiswa ngeta nzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende. Rimwe remagweta achingono vagift mutisi vati havasi kufara kuti Chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana naChingono hadzinei neuori.
Chimwe chichemo chataraiza ndechekuti nyaya yake haizi corruption asi kuti iye akatoexpose corruption asi iye ari kuiswa mucorruption court. Nyaya yake yapiwa CRB anti-corruption court. So tine chichemo saka mutongi ati ichanzudza mangwana chichemo ichocho.
Nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati Chingono angasiri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika. Vamutisi vati Chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri.
Kumbiro ndechekuti Chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours. Saka nokuda kwaizvozvo tanga tichiti Chingono ari kupinda mudare asi asafana kunge achipinda mudare achifana kunge asunungurwa. Saka tanga tichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court.
Mutongi wedare amai Marehwa nazvogofa vati Chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga Chingono nguvai. Mapepa ari pamberi pedare anoti Chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye Chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika. Chingono akambosungwa muna Gumiguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake reTwitter. Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muparamende vaKenneth Dina vashaya. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivei nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku izika.